Nengo ze triple C zataura ne Studio 7 kupigita East dzinoti vatsigiro vebato reZANU-PF vaitungamirwa nevari kukwikwidza vakamirira ZANU-PF vakotkomba vakaenda vakanokanda matombo muzviborani zvina zvakachereswa nevari kumirira bato rinopikisa iri vaBoniface Mudzingwa vakafana kubata chigaro chemutauriri wekomiti iri kuona nezvesarudzo mupikita mutriple C vaJohn Mpanduki vati icho kwadi kuti zviborani izvi izvo zvaifanira kuiswa magetsi ezuva zvakaparadzwa nevatsigiri veZANU-PF vachiti mudunhu ravo maberekera ingwe
vana kuti gomba vari kudestroya mabos akadrilwa navamudzingwa izvi zvinoratidza kuti maelitin atiri kupinda aya ane njodzi mukati uye vakutotanga hondo
vamudzingwa avo vanga vasingakwanisi kupinda pamhepo vachiti vari murwendo kuenda kuZambia vatenda kuti zvimwe zvezvibhorani zvavakacheresa mubhikita East zvakaparadzwa nevatsigiri veZANU-PF vari kumirira sakanzura weTriple C muward 18 umwe mune chimwe chezvibhorani chakaparadzwa vanabiot muchei vanoti bato iri rakaita utsinye sezvo munzvimbo umu mune dambudziko remvura zviri kumanikidza vagari nezvipfuwo zvavo kushandisa mvura yakasviba inobva murwizi rwachivaka
takabatikana zvakanyanya uye community yakabatikana zvakanyanya nenyaya yekuti mvura idambudziko rekutomwa kuvillage iri padhuze iyoyo since from 1980 hakuna kumbobvira kwacherwa chibhorani
vagari vanoti zvakaitwa izvi zvinokonzera mhirizhonga sezvo nyika yakatarisana nesarudzo asi vagomba varamba mhosva yavari kupomerwa vachiti havana nguva yekuita zvisina maturo
vanhu vapererwa bozait handina time yekuwesta handina time yekuwesta so now handina chandotaura kuti ndikukwanisa kupromisa bozi ndirikutoita basa saka promises handisati ndatora izvozvo funao ndirikutoita basa
vebato retriple C vati vanga vasati vamhangara nyaya yekumapurisa asi vanotarisira kundomhangara munguva pfupi inotevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika mudonhu remasvingo iri kukwira zuva nezuva nezuro dzimwe nhengo nhatu dzechidzimai dzebato rinopikisa iri dzakaudza Studio 7 kuti dzakatotiza misha mushure mekuvimbisa kuurawa nenhengo dzebato reZANU-PF nenyaya yekuti dzakasarudza kumira musarudzo dzemakanzura kuchiredzi nemwenezi mune imwewo nyaya vaChristopher Mutonhori Rhodzi vanga vachitarisira kukwidza musarudzo dzeparamende vasina bato ravakamirira kuGutu West vakashaya nezuro manheru mutsaona yemumugwagwa mushure mekunge motokari yavo yabuda mugwagwa ikawira murwizi pedyo nedhorobha rechivhu vamutonhori vakanyoresa kukwidza vakazvimiririra mushure mekunge varambidza kukwidza musarudzo dzebato reZANU-PF dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo kana kuti maprimary elections apo pakasarudzwa vaJohn Paradza kuti vamirire ZANU-PF mutauriri wemhuri yekwaRhodzi vaAaron Mutonhori Rhodzi vati varasikirwa zvikuru nekushaya kwemunin'ina wavo uye vanoti mhuri yavo inofungira kuti njodzi iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika
nenguva dzekuma 7 o'clock madeko inenge yakadzvinyirigwa here kana kudzvanyudzigwa kuti ibude mumugwagwa asi zvoita sokuti moto yachona yaita sokuti yaiovhateka ndiyo inofanira kuva yakamupushira kuti anopinda mubridge
vati vamutonhori vanotarisirwa kuradzikwa musi wesvondo kupurazire mhuri yavo kumvuma ndakamirira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba.